Nengo izi dzinotivatenda ibiti vekuHarare East, vaWillis Madzimure vekuKambuzuma, vaSettlement Chikunya vekumbizo, vakucatswa pulu vekungulumani, vasichelisile mahlangu navaregaitsunga vekumutasa South. Vatanhatu ava vainge vadzingwa mudare navaBenjamin Rukanda, vaizviti munyori webato rePDP. Asi dare rakati varukanda vainge vasina mvumo yekudzinga vatanhatu ava basa. Asi kunyange hazvo paive nemutongo uyu, Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti nzvimbo idzi dzaifanira kuitwa maby-elections musi wa26 Kurume sezvakataurwa nemutungamiri wenyika. Mumwe wevatanhatu ava vaWillis Madzimure vanoti maconstituents avo ange asingafaniri kugara ataurwa nezvavo nekuti ane vanhu kare.
Zvigaro izvozvo zvanga zvisiri, zvanga zvine vamiririri vazvo, zvanga zvisiri vakani pachirungu. Saka vari kuti vakakanganisa ipapo, uye odha yakaitwa kare na ichidzorera kuparamendi yakatomira yakadaro yakatokwana. Hapana kana appeal inokanganisa kuti tinge tiri muparamendi. Nokudaro hakuna by-election inoitwa mumaconstituency atanga tinawo ari matanhatu.
Hatina kukwanisa kubata veZEC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vanhu vari kupinda mumaby-elections aya vanofanira kunyoresa kuZEC mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.